ingati muzimu afundo Steven Heng wa nyato kubaya denda mkanwa na miri raka ita matambutikwe Zimbabwe mexico nzero chilukuja wate zigi ridone pa kupara kwa waikari kesi yao yuraita amaranda kuti mare nyika ikari money supply ya kawa 246% per year compare between now September na October na October wakwezo rafura izo wazoeta ya zikari tira kana mtu kutendera pa program ino takambo kutawara kuti language ya utawara governor wetendo wa bank kuti not under my watch I want to print money lewe nema
ne chikonzero chei
nekuti Reserve Bank yakangoparira chirongwa chekuti inotora 25% yema exports aiko nekambani kambani ikatengesa zvigadzirwa zvayo kunze kwenyika sekuti yatengesa zvinodhura $100 $25 inotorwa ne Reserve Bank bobva vatuwa mari yacho iri dzigi fashant official change rate izvo zvochete vanenge vatoprinda mari nekuti mari iyo iyi ye 25% inoda kuti inge ine zigi mari yezigi yapinda saka ndo saka muri kuona kuti pari zvino uwandu hwemari munyika hwawedzera ne 246% vamushaya vanhu vari kuprinda mari mitengo yakwira ne 1385% sekezi aonekwa nava Steven Heng vari kuamerica vari kuzviona variko asi mazimbabwe vanosangana nazvo mumashopu direct vachiona mitengo ichikwira zuva nezuva
ko iko kudzikiswa kweuremu hwemari yezigi kunorevei chaizvo
ipapa pakatowedzera Reserve Bank rate kubva pa 13.56 kuenda pa 25 vakatokwidza mutengo automatically nekuti hakusina shopu inonge ichishandisa rate ye 13 yaakutowedzera mapuraizi anechi ne 25 mamwe mapuraizi ekublack market rate yake ma45 saka dambudziko riri kunosangana nemutengi nemushandi hurumende yainyatsa kuisa vanhu panguva yakaoma.